Yine Urumba operatifiga, Tripanoka, Head Office, United Nations, Kauria, Trima, Zimbabwe, Sakati Wande, Patrimonial Kushi, Nanga Chedu, the Shepuratifiga, Piratiga, World, what is happening in Zimbabwe, Apa, Kanatiki, what is happening in Zimbabwe, Shepuratifiga, for my elections, I got 2018, July. My elections, Wongu and Waka Vota, Shimem Tingo, Vasim, Tigida, Namilwa, Ida, Manuel Sonsharita, but unfortunately, the results that were announced by the Fed and further announced by the courts are not the true reflection of what is happening and what happened.
Kune vamwe vari kuti izvo imi muri kuratidzira panguva ino apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatodzokera kumusha. Zvinobatsirei?
Isu chinangwa chedu hatisi chekutaurira vaMnangagwa. Chinangwa chedu ndechekutaurira ruzhinji rwe world, those people outside Zimbabwe. Kuti tiwanikwe kuti tinotaurira vaMnangagwa zvinhu zvavanoziva hazvinawo kuti zvichibatsira. VaMnangagwa vanoziva chokwadi, saka hapananidze kuvataurira chokwadi chavanoziva. Isu chinangwa chedu ndechekuti tiite highlight to the international world. Dakaita uya pano mushure katadzo dai pano vanhu vakawanda chaizvo, vamwe mareporters, vamwe madelegates vari kuuya vachiona kutaura navo.
Mungati udze vari zvidzo kuti vanhu vaungana vabva kumativi api muAmerica?
Vanhu vabva kumativi ese America, kune vabva kuOklahoma, kune vamwe vabva kuCanada, kune vamwe vakabva kuPennsylvania. Ndingakuti zhinji rwauya panapa mamembers eNPC vari kumakositeni zvakasiyana siyana, saka ndo vazhinji vauya panapa. Nevamwe shamwari veZimbabwe vanenge vari maZimbabwe dzasiri nhengo dzeNPC, but they are in support of what we are doing here.
Kuratidzira kwamuri kuita muNew York panguva iyo misangano yeUnited Nations General Assembly iri kuitika, munotarisa kuwana chii?
Isu tinoda kuti ruzhinji rwevanhu vasiri muZimbabwe, the international world, ruzive chivazivise zvinhu zvakaitika muZimbabwe.
Totarisa pamabatirwo amuri kuitwa nevemitemo pakuratidzira kwamuri kuita, muri kubatwa sei?
Aiwa, vemutemo munomu vari kutibata zvakanaka chaizvo. Tasvika tiine femi chedu tikavaratidza, vakatiratidzawo patinofanira kuti tichiratidza. Pano pane vanhu vakawanda vekucambodia variko, vekuindia variko, vekuchina variko, saka vekuzimbabwe tiri pano, tiri kuratidzawo, tiri panzvimbo yavatipa. Everything is done very peaceful.
Munoona mutsauko uyu wakamira sei tichitarisa zvinoitika kuzimbabwe?
Tiri kunzi kuzimbabwe kuratidza kwatiri kuita panapa tingadai tine mheremhere dzekungodzingirirana nemapurisa, kana kuti tingadai takatanga takarambidzwa, ndinohwa kubvumirwa kuratidzira.